Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu Nyamavhuvhu 11, 2021. Makateerera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano. Nekuda kwokurasikirwa kwataipa nhengo yeparamendi vazenzo sibanda yekucholocho.
Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19.
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Mumiriri wemutasa Central vaTrevor Saruwaka vanoti vapora kubva kuchirwere checovid-19 changa chavabata. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere checovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wecholocho South mudare reparamende vazenzo sibanda vashaya nhasi nechirwere checovid-19. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Vasivanda avo vanga vari nhengo yezanu PF vashaya nhasi kubulawayo zvichitevera kurwara kwavanga vachiita nechirwere checovid-19. Kushaya kwavasivanda kwaziviswa nasachigaro wezanu PF mudunhu reMatabeleland North uye vari gurukota rehurumende rinoona nezvinoitika mudunhu iri vaRichard Moyo.
Anga asinganzwi mushe for the past 1 week since then in Zuru he dragged himself to UPH akuvharika then akapinda muchipatara. So I think vamupinza muoxygen nezuru makuseni then azoshayika nezuru usiku. So we just have the information today in the morning ne leadership yedu yezanu PF kucholocho, but isati tataura nefamily kuti tinzwe kuti vagadzirira sei for his burial. But that's what we heard for now, what we have for now from the party and from the Honorable MP and Senators who are in Cholocho.
Mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru nekufa kwavasivanda.
Tinonzwa kurwadziwa, tinonzwa kubatikana, tinonzwa kushushikana, tinonzwa kutambudzika semusangano. Nekuda kwokurasikirwa kwataitwa nhengo yeparamendi vazenzo sibanda yekucholocho. Musangano unorwadziwa zvakadzama nekurasikirwa kukuru uku, asi zvinongotitaridza nekutipa chidzidziso sevana vemuZimbabwe kuti dambudziko recovid-19 chirwere chedziwa ipengo ichi hachisi kudzorerekera shure. Saka naizvozvo tinofanira kuramba tichiita patinogona napo kuti tizame kudzivirira nekuchengetedza upenyu hwevanhu.
Kushaya kwavasivanda kunoyo apo imwe nhengo yeparamende yanga ichimirira vakaremara amai Rejoice Timire vakashayawo nezuro kuburikidza nedenda rimwe chetero. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vakurudzira hurumende kuti ione kuti sarudzo dzemabai elections dzaitwa sezvo nzvimbo dzakawanda dzisisina vamiririri, vachiti dzimwe nyika dzakaita seZambia dziri kungoita sarudzo zvisina ine denda recovid-19.
Nyaya yemabai elections haisi nyaya yekuti vana nhingi vari kuti chii kana kuti vana nhingi vari kuti chii. Inyaya yekutedzera mutemo uripo kuti kana siti richinge raita vakandi, kana wadhi richinge pasisina miririri wevanhu, chii chinoitiwa? Panosarudzwa munhu nenguva yakamira sei? Saka zvokuti zanu PF iri kutya kuenda kumaelections zvinhu zvinotoita kuti vanhu veZimbabwe vasakwanisa kunge vane vamiririri vavo vanovamiririra mudare reparamendi nekumakanzuro.
Asi vamugwadi vati bato ravo rakagadzirira sarudzo kunyange sarudzo idzi dzikanzi dziitwe chero upi musi zvavo asi vati sebato havafari kuisa veruzhinji panjodzi nekuda kwesarudzo.
Tikwanisi kuramba tichiisa upenyu hwevanhu mudambudziko rekuti dei taita mabai elections nokukatira nokuti vanhu ivavo vanosangana futi zvine dambudziko rerufu nekuda kwechirwere ichi. Saka chakakosha dzidziso iripo pakurasikirwa kwatiri kuitwa senyika, sebato, semapato akasiyana siyana ndeyokuti ngatirambei tichizama kutevedzera nzira dziripo dzekuchengetedza upenyu hwevanhu. Tozopinda musarudzo takaita sedzimabai elections izi mushure mekunge dziwa mupengo iri risina ukaka kana kuti richinge raderera.
Mukuru anoona nezvesarudzo mucommission unoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission Vautoilesi Laigwana vati commission yavo ichatevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende panyaya yesarudzo. Hurumende yakambomiswa kuitwa kwesarudzo dzemabai elections ichityira kuti chirwere checovid-19 chinogona kupararira uye mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vakataura nemuvhuro kuti nyika imboramba yakavharwa sezvo denda recovid-19 riri kuramba richiuraya vanhu munyika. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tasa Central mudare paramende uye vari nhengo yeMDC Alliance vaTrevor Saruaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 icho chakauraya ambuya vavo mwedzi wapera. Vasaruaka vanotiwo vamwe vanhu vangevo vasarura vasingadi kusvika pedyo navo pavakazivisa nyika kuti vainge vorwara. Asi vanoti vakazoenda kunovhenekwa zvakare vakaonekwa kuti vainge vapora kubva kuchirwere ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Vasaruaka.
Kuti musi wa14 July mwedzi wapera uyu ndakatestwa ndikawanika ndiri positive mushure mekunge ndaenda nambuya wangu mbuya Margaret Matsaira kuchitsungo hospital iri kuMarsh Central kumbire uko. Iwo ndowanga wachirwara saka pawakabatwa waine COVID inini nevamwe vataenda navo takazotestwa semacontact persons ndozvakaita kuti ndizive kuti ndanga ndiine chirwere. 2017 ndopatakanga tashayikirwa nambuya wedu.
Vainge vave nemakore mangani?
She was 103 years old. May her soul rest in peace. Ndoda kuti ndikuzivise kuti inini kubva zvandakabatwa nechirwere ichi I was asymptomatic zvinoreva kuti ndaisaratidza masymptoms anotaurwa kunze. Unonzwa musoro kurwadza, unenge uine dziwa, unenge uchiremerwa nekufema. Zvese zvaitsanangura izvo handina zvandakambonzwa inini paperiodi yese yandakaita isolation.
Chingava chikonzero chei?
Inyaya yekuti ndakabayiwa vaccine Sinopharm muna March. Ndatiri among the first group yevanhu vakabayiwa. Ina ndinombobvira ndamboita pfungwa yekuti pane vanhu vada kutiuraya kana kudi, nekuti ndoza ndakatokura tichibayiwa nhomba dzimwe zvirwere. Saka ndinoona pamwe pacho vanhu vanowanza kuda kutsanangura zvinhu zvavasina kudzidza, wodzamara vakuisa vanhu munzvimbo dzisidzo. Tine even vakuru vemachechi vaimboti vanhu ngavasabayiwe, tikatorasikirwa noupenyu hwevanhu vakawanda. Vakazoti nguva yapera kuti vanobayiwai. Saka ndiri kuti zvakakosha muupenyu ndezvekuti kana paita dambudziko ngatibvunze vakafunda nezvazvo, nyanzvi dzezvinhu zvacho. Saka panguva ino tiri kuti vanoziva pamusoro pezveutano madokta edu zvavanenge vachitiyambira ndo zvatofanira kungotevedzera pane kuswera tichiteera imwe mibvuri inotiendesa kusiriko. Saka ndingangoda kutsanangura kuti vaccination yakatikoshera, asi ndakacherechedza nyaya yeisolation nekuti ndoziva kuti nyangwe iwo usi kuzvinzwa unenge uchikwanisa kutapudzira vamwe. Saka after 14 days ndikazobuda muisolation ndakuenda kunotsvaga kuti nditestwe ndiziva kuti zvamira sei.
Sei makatora danho rekuti muende kunovhenekwa zvakare?
Semunhu anga akashambadza ndakaona zvakandikoshera kuti nditsvage pandinotestwa kuti ndikwanise kusunungura vanhu vakange vakutya kuuya padhuze neni.
Asika vamwe vanogona kutadza kunzwisisa Honorable Saruaka kuti ko kana manga makabayiwa nhombai makazobata chirwere sei?
Vaccination chokwadi haitadzisi munhu kubatwa nechirwere, asi zvainoita ndezvekuti chirwere pachinouya chinenge chaakusvika chakagadzirirwa chinoshaya simba.
Mumiriri wemtasa Central mudare reparamende vari nhengo yemDC Alliance vaTrevor Saruaka vari parunare muHarare.
Ichokwadi kuti ndakarwara neCovid inini nemudzimai wangu. COVID takaiwana nekuti takanga taenda kumariro kwehama yedu, saka ndokwatakabatirawo ikoko. Zvadaro takazorwara ndikapinda muchipatara July. Saka ndakatozonoponera paoxygen.
Mangwana tichange tine hurukuro nemumiriri wemakonde mudare reparamende uye vari nhengo yezanu PF vaKindness Paradza, avo vachangoporawo kubva kuchirwere cheCovid-19. VaParadza, avo vanove mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko, vanoti chirwere ichi vakachibata nemudzimai wavo apo vakaenda kurufu. Vanhu vakawanda vari kuramba vachienda kunobayiwa nhomba yeCovid-19 muzvipatara nemakirinika yehurumende nemakanzuru, uko kunobayiwa pachena zvichienzaniswa nekune zvimwe zvipatara uko vanobhadhariswa mari kuti vabayiwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatataura navo vati havana mari dzinodiwa nezvipatara nemakirinika akazvimirira kuti vabayiwe, ndosaka vari kuswera mumitsetse kumakirinika ekanzuru kana zvipatara zvehurumende. Mumwe wevanhu ava vachamunorwa Chiwanza vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vakabayiwa nhomba yekutanga, zvave kutora nguva yakareba kuti vabayiwe yepiri nekuda kwekuwanda kuri kuita vanhu.
Ndauya apa kumatireyiwo varisiuna nhatatisa ndabayiwa bhati vanakaori kanenge achitoitika futi varisi inogona kuenda vanhu vayo nesi anogona kupanda vanhu vake kana kumakliniki avanozana, saka sinzo vari veheyo dzegaega vanongopinzana mukati mugedhi
Va Johnson Chirwa vanoti vaitarisira kuti mitsetse ichaita mupfupi apo pakavandudzwa chirongwa ichi kuti chiitwe nezvipatara zvakazvimirira, asi vanoti vanhu vari kutoramba vachiwanda kumakirinika ekanzuru.
Ndakaenda ako ndakamukira 5 AM kasasevhwa musi iwoyo, meaning kuti ukadzoka mangwana acho hausisiri pawanga uri pawanga wasvika nezuro wacho, uri kutanga futi patsva. Saka dai vaita sistemu yekuti kana kuti vanonyora kuti ndingi anga ari mukiu, mangwana paunouya wakungosvika uri pai panzvimbo yako.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa mumakirinika avo uri kukwira mazuva ose, zvekuti mamwe makirinika avo ari kutobaya vanhu vanodarika 100 pazuva kubva pavanhu 20 pakatanga chirongwa chekubaya vanhu nhomba.
Mumakiriniki yedu tinoshanda nemamwe makambani anotipawo manesi avo, takavatrena vouya kuzobaya vari pamakiriniki edu vachibayawo vanhu vemakambani avo vachizobayawo vanhu vamwe veruzhinji vanenge vaya pamakiriniki. Saka takakwanisa kusvikawo kuma120 mamakiriniki atobaya 200 pazuva nekuti taane vamwe vari kushanda nesu vakabva muprivhete.
Vatikanzuro yavo ine chinangwa chekubaya vanhu miriyoni nezana rezviuru zvevanhu, pamamiriyoni 10 evanhu vari kuda kubayiwa nehurumende kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Mutauri wechipatara cheparirenyatwa vaLinus Dire vati chipatara chavo chiri kubaya vanhu vanodarika chiuru pazuva, uye havasati vaona musiyano kubvira pakavandudzwa chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCovid-19. Mutungamiri wesangano rinomirira machiremba anoshanda akazvimirira Dr Johannes Marisa vati ichokwadi kuti vanobhadharisa vanhu mari iyo vatinoshandiswa kubhadhara vakoti vanobaya vanhu pamwe nekubhadhara vanorasa zvinoshandiswa pakubaya vanhu.
Ende hazvisi kudhura inoda kwokuti panongochadzwa inonzi kuchirungu administration fee yekuzorasawo tsono dziya dzinodzoda kundopiswawo nekungozobhadharawo uyo anenge ango achiita basa rekubaya iroro 434 RTGs dzakagadzirwa negovernment, imari shoma zvikuru kana madhora matatu kana mana zvengireti anongoita kutiwo basa rizofamba.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakabata vanhu 405 uye ikauraya 31 nezuro wekare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru 110,257 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 3,950. Vanhu zviuru 10,500 15,178 vakabaiwa nhomba yekutanga izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabaiwa nhomba yekutanga munyika yese pamiriyoni nezviuru mazana mapfumbamwe negumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,912,592 vanhu zviuru gumi nezvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu 16,873 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yepiri pamiriyoni nezviuru makumi matanhatu nechimwe nemazana maviri nemakumi matatu nevasere 1,061,238 Zimbabwe iri kushandisa nhomba shanu dzinoti Sinopharm, Sinovac, Sputnik, Covaxin neJohnson and Johnson uye inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vese munyika senzira yekuti denda recovid-19 risarambe richipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi remuAmerica reCenters for Disease Control raisa Israel, West Bank neGaza Strip panzvimbo dzisiri kukurudzirwa kuti vanhu vashanyire zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi munzvimbo idzi. Kekutanga kubva muna kukadzi, Israel yakazivisa nezvekubatwa kwevanhu zviuru zviitanhatu nechirwere ichi nezuro mazana mana vachinzi vari kurwara zvakaipisisa. Kwemapepanhau kana kuti mamagazini muZimbabwe akangonangana nenyaya dzine chekuita nevana vadiki. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, muzvare Shingi Mangwiro, vakatora mukana uyu vakaparura bepanhau ravo rakanangana neboka irori. Bepanhau iri iro rinowanikwa padandemutande chete rinoburitsa nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzemhuri nedzevana vadiki. Muzvare Mangwiro vaivewo nezvitoro zviviri zvinotengesa mbatya dzevana vadiki zvinozivikanwa nezita rekuti Tudiki zviri muHarare, chimwe chiri kuWestgate Shopping Mall mumusha weBluffview, chimwe chiri kuBorodale Village Walk. Muzvare Mangwiro vanoti mwedzi uno vanyamavhuvhu vave mwedzi wechitatu kubva vaparura bepanhau ravo rekutanga uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevanhu vakawanda richibatsirawo zvakare kushambadzira zvitoro zvavo izvi. Vanotiwo kunyange hazvo ivo vachigara kuno kuAmerica havana dambudziko pakufambisa mabhizimisi avo kumusha nekuda kwekushandisa dandemutande. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Makadi yenyu akandemiri, ndoda kungokutendai nekuti kwakapa chirongwa chenyu chanhasi. Tiri kufara chose kuti tane magazini redu rinonzi Tudiki Magazine. Takaona muZimbabwe musina magazini rakaita seredu rinonyanyofokasa on vabereki, ana mai nana baba nekurera vana vavo naivo vana vachona. Saka tinowanzoburitsa nyaya dzevana vari kuita zvidavado muZimbabwe. Maparents edu vanenge vachiti dzidzisa kuti chii zvavanoita muzimba mavo kurera vana vavo, tichiprovidewo maresources anokwanisa kubatsira vabereki nemacaregivers muZimbabwe. And magazini redu August uno ndiye mwedzi wechitatu tichiburitsa magazini redu, saka muchenge muchiona nyaya dzirimo. Takatanga naJune, ishu yedu yaJune, and tikaita ishu yedu yaJuly, yakatambirwa zvakanyanyisa stereki.
Vanenge vachida kuona magazini renyu vanoreva napapi uye sei?
Vanenge vachida munokwanisa kuenda pamasocial media pages edu paFacebook nepaInstagram muchiona malink achona. And magazini iri haresi magazini rekuti unokwanisa kunonga musitoro uchitenga. It's an online digital magazine rekuti unovhura pafoni pako, paipad pako, pakompyuta pako, uchivhura mapeji uchiverenga zvatinenge tinazvo mwedzi wega wega.
Iko kuZimbabwe zvitoro zvenyu zvinowanikwa papi uye bhizinesi riri kufambawo sei tichiona kuti COVID-19 iri kuvhiringa zvinhu zvakawanda?
kuzimbabwe tine chitoro chedu chinonzi Tudiki, tine location yedu iri ku Westgate Shopping Center ku Bluffville muHarare, and then imwe yacho nechipiri iri ku Borodale pa Borodale Village Walk pa side ne Pick and Pay. And mucovid munomu zvambenge zvakatidzikei hazvo, asi hatisi kunyanyonyunyuta yedu. Vanhu vachiri kungoita vana mucovid muno, vana vakawanda stereki vakazvarwa, saka tinoramba hedu tichingotengerwa, business richiramba richienderera mberi.
Tinoona kuti imi munogara kuno kuAmerica muri kukwanisa sei kufambisa business renyu, imi muri kuno business riri kumusha?
Zvinombotinetsei kana usiri panzvimbo kumaneja business, asi nemamiriro aita zvinhu mazuva ano kwane internet and nekushanda tiri kudzimba uku zvatibatsira stereki. Inangu ndakagara ndiine masystems in place ekuti tinokwanisa kuverengerana stock, ndinokwanisa kuona zvavari kuita ndiri kwandiri kunoku, nekumaneja iwo maWhatsApp, mafoni ekunyanyokoshesa internet kuti ndirambe ndichiziva kuti everyday zvinenge zvakamira sei.
Saka neimwe nzira tingati zviri nyore kaizvi muzvare mangwiro?
Hazvisi nyore, handidi kunyepa kuti ndite kunge zvakapusa kumaneja mabhizinesi. Even uripo munhu unokwanisa kutobirwa, usipo unokwanisa kubirwa. Chikuru kungove mostly or very organized, nekuziva kuti zvii zviri kutengeswa muzvitoro bako, nekuisawo mamezures anoita kuti vashandi vemo vasakubira, kuvabhadhara mari yekuti vanofarawo nayo. Zvimwe zvachona kunenge kuita mamonthly meetings muchiona kuti business riri kufamba sei, nestock take inenge yakakosha fani kunatsomeka sure kuti hamusi kubirwa mari and hapana maproducts anenge achishoteswa ipapo. And social media dabotora inobatsira stereki internet kushambadza business redu. Tinoona tinenge tine vanhu vamwe vasati vambosvika kusitoro kwedu vanozoti vaenda kuZimbabwe kuti ndakaenda kusitoro kwako ndaiona pasocial media ndakanzwa kuti une store. So advertising chimwe chinhu chinenge chichitibatsira kumaneja business usipo panzvimbo.
Muzvare Chingi Mangwiro vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJunga Kandemiri weStudio 7. Varairidzi vekumaruva kunyanya vechidzimai vanoti michato yavo iri kuiswa panguva yakaoma nepamusana pekuti vari kugara kure nevarume vavo. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vamusangano vemadzimai waitwa pamasaisai nhasi, mumwe mudzidzisi wekumaruwa amai Sheila chisiri munhu vakurudzira hurumende kuti ione kuti vadzidzisi vane varume kana vakadzi vashandira munzvimbo dziri pedyo kuita kuti mhuri dzisaparare.
Vau, saka taikurudzira hurumende chose savarairidzi kuti dai zvaigona vanhu vaishandira pamwe chete vari vachigara nemhuri dzavo. Ndiyo nyaya yatiri kusangana nayo, ndiyo dambudziko guru ratiri kunyanya kusangana naro zvakanyanya. Nokuti tinoona dzimwe nguva mudzimai anondodeployiwa kana kuMount Darwin murume achishandira kuchiredzi, nekuoma kwaita upenyu hazvibviri chose kuti vagare vanhu ava vachionana. Dzimwe nguva vanogona kuonana kamwe chete kwapera mwedzi mitatu kana mika. Tinoona kuti mukudaro zvinowanzosvika panguva yekuzoti pauviri hwavanhu ava vari muwanano pamwe panoita kusavimbana, nokuda kwekuti takasikwa takangodaro kunyanya vanhurume kuti azogara mwedzi yakawanda kudaro ari kure nemudzimai wake, zvinobva zvamuremera kuzvibata.
Amai chisiri munhu vaudza musangano uyu kuti paongororo yakaitwa nesangano ravo rinomirira varairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ, zvikamu 50 kubva muzana dzemhuri dzevarairidzi vakaroorana vanoshandira kure dziri kuputsika. Mutungamiri weATUZ vaObed Masaraure vati mutemo uripo unofanira kubviswa nekuti gore inguva yakareba mhuri dzisiri pamwe chete. VaMasarudure vati pane horo huri kuitwawo kumahofisi ebazi revanochinja vadzidzisi kuti vashandire munzvimbo dzinenge dziine mhuri dzavo, vachiti vanoda chioko muhomwe.
Ngu chisungo chiripo chehurumende chekuti vanhu vanofanira kugara vari maspouse vanofanira kunge vabatsirwa vagare pamwe chete, matransfers afacilitetwe. Asi kuti vamirire gorewo zvomene kunenge kuri kutovaomesera. Tinotarisira kuti kubva padeployment chaipo zvingatoreruke kuti munhu achitanga kutodeployiwa vadeployiwe pamwe chete vangotanga kushanda pamwe chete, kana kungoti chero pastage ipi panenge paonekwa mukana vatenderwa kugara. Zvinhu zviviri mingamupenyedza ndinonyanyoona tinotadzisa zvinhu izvi ndechekuti chekutanga pane nyaya dzeuori dzekuti chero opportunity yekuti transfer yacho iitike ikawanikwa. Pane vanenge vari kumahofisi vanenge vachida kuisa shamwari dzavo nevamwe vanofarira kuzvikoro izvozvo zvinogona kunge zvichizogona kubatanidza maspouse.
Tauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndorovati bazi ravo rine mutemo wokupa mukana wokutanga kune vakaroorwa kana vakaroora kuti vachinje vanoshandira pedo nemhuri dzavo, asi mutemo uyu unoshanda kana kwapera gore rimwe chete munhu ari pabasa.
Bazi reprimary nesecondary education rine yainoti policy kana kuti gwaro rainoshandisa kuti vese vaya vanenge vakawanana vari maticha kana kuti kuda ticha anenge akawanana nomwe asiri ticha asi achigara kure nekure vanopihwa yatinoti priority yekuti ndo vanofanira kunge vari pamberi pakutransferwa. Zvinowanzoitika ndezvekuti matransfers azvo hatitransfer munhu kana gore risati rapera, saka kazhinji kacho tinomirira kuti munhu apedze gore wani ari kustation yaanenge adeployiwa pekutanga, ndopavanofanira kungoshingirirawo ipapapo.
Vandoro vaenderera mberi vachiti bazi ravo harikurudziri zveuori uye vanenge vaona horo uchiitwa kumahofisi anochinjwa vanhu vamhangero kubazi ravo kuti vatore tano akasimba kune vanenge vachiita zvinhu zvakadai. Vamwe vadzidzisi vanoti kunyange hazvo pane mutemo uyu varayiridzi vakawanda vari kupedza makore akawanda vachishandira kure nemhuri dzavo mushure mekunge vanyoresa kuti vachinjwe vanoshandira pedyo nemhuri dzavo. Varayiridzi ava vanoti izvi zviri kukonzera kuti michato yakawanda iparare. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Makundano e2020 Olympic Games akauya akapfuura achisiya ndangariro dzinoramba dziripo munhoroondo yemitambo muZimbabwe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe haina kuwana kana menduru imwe chete zvayo kumakwikwi aya. Chimwe chezvidzidzo zvakabuda mumakwikwi aya ndechekuti Zimbabwe inofarira kuisa simba mukutsvaga nekukudza tarenda mune vechidiki kana ichida kuzotorawo menduru kumakundano aya. Vanoita zvekukurudzira mitambo yevechidiki vali moyo vanoti Zimbabwe iri kutangira kumusoro panzvimbo yekuvaka imba yemitambo kubva pasi.
Vanotimirira kunze uku kwavanoenda vanhu vekuti vakazotanga kuita mutambo vati kurei. Tichitarisa dzimwe nyika vamwe vana vanotanga kuita zvemutambo vachine makore 10 chaiwo. Saka munozoona kuti panozosvika munhu makumi maviri emakore anenge atove nyanzvi chaiyo. Saka ndoona sekuti ipapo ndipo patiri kukundikana. Vatambi vedu vanozoenda uko vati kurei vasina mbunge vakawana mukana wokudzidzira vachiri vadiki.
Nyika dzakaita seChina, Great Britain neJapan dzaitove nevatambi vane makore ari pasi pegumi nemashanu, vamwe vacho vakatotora menduru. Sachigaro weAthletic Zimbabwe mudunhu reMidlands vaPatson Muderedzi vanoti Zimbabwe inofarira kuisa nguva mukuraura nekupa mukana kutarenda revechidiki iro rakatifararira munyika.
Vanati navo vazere mumaruwa zvikuru tarenda rakazara novimba maOlympics aya achaita kuti azaruke azarure pfungwa dzekutikwanisa kutora vana avo mareserva tivapinze mudhorobha tivadzidzisa mitambo yekumhanya ingave ipi zvayo kuitira kuti tivamonite nekupa training yakanaka.
Mumhanyi Charles Biza anoti Zimbabwe inofarira kutanga iko zvino kutsvaga vatambi vechidiki vachamhanyira nyika kumaOlympic Games anotevera. Biza anoti mutuwini Donato Katai uyo ane makore 10 nemanomwe anofanira kuve mumwe wevatambi ava. Kubvira muna 1980 Zimbabwe yabika mutambi mumwe chete chete akakwanisa kutora menduru kumaOlympic Games, Kirsty Coventry uyo akatora menduru nomwe kumakundano a2004 na 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumiriri weCholocho South mudare reparamende vaZenzo Sibanda vashaya nhasi nechirwere cheCovid-19. Mumiriri weMtasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vanoti vapora kubva kuchirwere cheCovid-19 changa chavabata mwedzi wapera. Vanhu makumi matatu nemumwe chete vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya muchinzwa nhau dze isindebele.